Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika.
Tina vanamukoti vanga vachida kusangana paHarare Hospital kuti vazoita musangano wekupanana update nenyaya yekuramwa kwemabasa. Pavangosvika paHarare Hospital mangwanani ndopavasvika paine mapurisa eRiot.
Vanamukoti gumi nevatatu vosungwa vachiratidza kunyunyuta kwavo nemari dzavari kutambiriswa.
Takaronga pamwe chete navazhinji vemuZimbabwe. Vazhinji vatakakurukura navo vakati aiwa ngatiite kuratidzira kuti tizivise hurumende kuti hatizi kufara zvachose nezviri kuitika.
Mamwe masangano pamwe nemapato anopikisa urunga kuratidzira kwakasimba mukupera kwemwedzi uno.
Vakatora danho iroro rokuenda kunoratidzira mastreets vasina kupiwa mvumo kana kuti vasina kuzivisa vakakodzera kuziviswa kuti zvinokodzera kuti zviitwe pasati paida kuratidzira ikoko. Vanhu ivavo vachasungwa nemutemo wemuZimbabwe.
Asi veZANU-PF vanoti zviri kurongwa nevanopikisa izvi kutungana kwembudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisori nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika hwakwira kusvika kumazana manomwe ane gumi nevatanhatu kana kuti 716. Izvo zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu gumi nevasere vaine chirwere chine zuro. Pavanhu ava vasere vavo vakabva kusouth africa, vatanhatu vachibva kuBotswana, mumwe chete achibva kuCanada uye vatatu vakatapurirwa munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika yose vasvika pazana nemakumi masere nemumwe chete kana kuti 181 uye vafa vachiri vasere. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi masere kana kuti 80,000. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 476,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica uye vashaya vadarika zviuru gumi nechimwe zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,366. Vapora vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe kana kuti 227,000. Wandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasorose wadarika pamamiriyoni gumi nerimwe ane zviuru mazana matatu kana kuti 11.3 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasorose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 129,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere checoronavhairas vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvina kana kuti 534,000 vapora vachidarika mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana maviri kana kuti 6.2 million. Sangano rinomirira vanamukoti vanoshanda muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA rinoti nengo dzaro dzasungwa nhasi mushure mekunge dzaedza kuungana pachipatara cheHarare Central Hospital, apo dzanga dzichitarisira kuita musangano. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vanoti vanamukoti ava vanga vachiedza kusangana kuti vazive matambudziko ari kusangana navanamukoti, anosanganisira mihoro yavo, kurangwa mabasa kwavari kuita, pamwe nekudzingwa kuri kuitwa vamwe vari kurangwa mabasa vachigara mudzimba dzepachipatara cheParirenyatwa. Vadongo vanoti vanamukoti vasungwa ava vabva kuzvipatara zvinoti Parirenyatwa, Harare Central nechitungwiza, uye panguva yataenda pamhepo vanga vasati vanzwa kuti vari kupomerwa mhosva ipi, sezvo vasungwa ava vanga vasati vapomerwa mhosva. Kusungwa kwavanamukoti ava kunouya panguva yevanamukoti muzvipatara zvehurumende zvekuBulawayo zvinoti Mpilo, United Bulawayo Hospitals neEngucheni, varatidzirawo nhasi vachinyunyuta kuti hurumende haisati yapindura zvichemo zvavo. Vanamukoti vari kurangwa mabasa vachida kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica yavaitambira kutanga kwaGumiguru 2018. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira vakoti ava rinoti vasungwa igumi nevana uye vari kupedza usiku hwose vari muchitokisi kumbare. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe pamusoro pevasungwa ava, asi vanga vari pane imwe nhare nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu. Asi vadongo vanoti vari kunzwa kuti vanamukoti ava vangangomiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti tina vanamukoti vepaHarare Hospital nevepaParirenyatwa nevepachitungwiza vanga vachida kusangana paHarare Hospital kuti vazoita musangano wekupanana update nenyaya yekurangwa kwemabasa kuri kuitwa nanamukoti, vachionesana kuti tiri kuenda kupi, tiri kubva kupi, uyezve vaida kunzwa zvakakwana zvakazara nemaeviction order akapiwa vanamukoti vekuParirenyatwa. Saka vanga vawirirana kuti vachasangana paHarare Hospital. Pavangosvika paHarare Hospital mangwanani ndopavasvika paine mapurisa eRiot vakazara ipapo, ndipo pavabva vatobatwa. Vanga vasati vaungana, vasati vatanga kuita musangano, vasati vatanga vabva vabatwa vachibva vatotorwa nemapurisa vavaendeswa kumbare. Vatorwa vabatwa nemapurisa vanosvika 13 ndo vari kumapurisa pari zvinezvi.
Saka ivo vasungwa ava vari kupomerwa mhosva dzipi vadongo?
Hatisati tanatsonzwa mhosva yavo kuti mhosva yavo ndeipi, asi zviri kunzi vanofanira kuenda kukoti. Saka tichanzwa nekufamba kwenguva kuti mhosva yavari kupomerwa pakuda kusangana pabasa pavo kuti vagotaura zvichemo zvavo murunyara.
Zvii zviri kuita kuti vanamukoti vange vachinyunyuta?
Vanamukoti vakaramwa mabasa musi wa18 June. Kuramwa mabasa kwavanamukoti vari kuramwa mabasa nenyaya yemari nezvekushandisa muzvipatara. Nyaya yemari, vanamukoti mari yavakatambira inosvika ku$3,000, inova mari isingakwanisi kutenga kana 30 US. Yeti zvinhu zvose muzvitoro hurumende yakabvumira kuti vezvitoro vatengese zvinhu nemaUS. Saka ndopane nyaya ipapo pokuti vanamukoti vari incapacitated, havakwanisi kutoenda kubasa kwacho nenyaya iyoyo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu, masangano evashandi pamwe nevamwe vemakereke vanonzi vari kuronga kuratidzira kwevana veZimbabwe nyika yose musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno, vachinyunyuta nekwavanoti kutadza kutonga kwehurumende yeZANU-PF. Mumwe wevari kutungamira urongwa uhu uye vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti hurumende yeZANU-PF yakundikana kumisa huori pamwe nekumutsiridza upfumi hwenyika, izvo zvaisa vana veZimbabwe mukutambura kukuru. vangari fume vanoti vari kushanda nemapato akasiyana siyana anopikisa nemamwe masangano anomirira vana veZimbabwe mumapoka akasiyana siyana mukuronga kuratidzira uku vachiti kunyange nhengo dzezano PF dziri kukokwawo kuti dzibatane nevamwe vanoda utongo hwakanaka munyika. Asi mutauriri webato reMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina kunge rakokwa zviri pamutemo, kunyange hazvo sezvakataurwa nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa neZuro vachabatana nevose vanoda kuti munyika muve neshanduko. Mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni vanotiwo bato ravo harisi kumuhurongwa hwekuratidzira uhu. Ngatinzwe hurukuru yataita navangari fume pamusoro penyaya iyi.
Hongu vakandemiri, takaronga pamwe chete navazhinji vemuZimbabwe, takataura nekukurukura tikati zvinhu zviri kuramba zvichioma tingaita sei, kusvika pakuti vazhinji vatakakurukura navo vakati aiwa ngatiite kuratidzira kuti tizivise hurumende kuti hatizi kufara zvachose nezviri kuitika. Hori hwakanyanya uye vanhu vari kufamba zvipatara, vanhu vari kuba vachiondonge upfumi kwenyika ino, kunyangwe Mwari wakatiropafadza wakatipa zvese, asi zvinhu zviri kuondongwa nekuda kwezvinhu zvandataura izvo. Saka vanhu vakati ngatiite zuva rekuratidzira rekuti nyika yese inoratidzira kuti hatizi kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Muri kushanda nemasangano api kana mapato ezvematongerwo enyika api mukuratidzira uku?
Chekutanga ndechekuti tiri kushanda nevana veZimbabwe vese, ende huye pamapato, mapato ese ematongerwo enyika tiri kusvikira kwavari tichitsanangurirana kuti basa iri ribudirire mberi zvakanaka. Kusanganisira bato guru reMDC Alliance takataurirana, ende huye vari kutsigira hurongwa uhu. Kunyangwe bato revari kuZANU PF vakasununguka kuti tinge tichishanda navo.
Mati mazivisa here mapurisa pamusoro pehurongwa hwenyu?
Tiri kutarisira kuendesa tsamba yedu nhasi kundozivisa mapurisa kuti aziveiwo kuti tiri kuratidzira sezvatinosungirwa nemutemo.
Zvii zvamuri kuitawo kuchengetedza vanhu vachapinda mukuratidzira? Tichiona kuti kumwe kuratidzira kwadarika kwaipedzisira kwaita kudeurwa kweropa nekurasikirwa kweupenyu.
Mavhunza muvhunzo wakanaka vakandemiri. Chekutanga tiri kudoita chokwadi chekuti vana veZimbabwe vazhinji kana kuti vese vanokwanisa tinge tiri mumigwagwa musi wa 31. Chechipiri, tiri kutiwo kuma organs ele security mukati menyika ino, mapurisa, masoja, vekuprisons nevese, tiri kuvati isusu nyaya ndeyekuti Zimbabwe inakire tese, imi nesu. Saka tiri kuita make sure kuti namba dzevanhu vedu vachapinde mastreets dzakakwana kuti vanhu vachengetedzeke uye vanhu vadziviririke.
Ava vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vatafadzwa mugwadi, avanoti kunyange hazvo bumbiro remitemo richibvumidza vanhu kuratidzira zviri kurongwa nevanopikisa izvi kutungana kwembudzi.
Bumbiro remuZimbabwe rinobvumidza vanhu vakazvimirira voga kana kuti vemapato kuratidzira zvichitevera matanho akatsanangurwa mubumbiro remutemo zvizere, anosanganisira kuzivisha mapurisa kana kuti malaw enforcement agencies, ndochokutanga. Saka kana paine vari kuronga kuratidzira angava musi upi, vanoaziva matanho aya, ende tinoimba kuti vari kutora matanho iwayo pavari kuronga zvinhu zvavo izvozvo. Asi vakatora danho iroro rokuenda kunoratidzira mastreets vasina kupiwa mvumo kana kuti vasina kuzivisa vakakodzera kuziviswa kuti zvinokodzera kuti zviitwe pasati paida kuratidzira ikoko, vanhu ivavo vachasungwa nemutemo wemuZimbabwe. Chechipiri chandoda kutaura ndechekuti nyika ino yakaiswa mulockdown panguva ino yatiri kuti vanhu ngavagare mudzimba. Tiri muchizarira munyika nenhau yekuti tikurwisa chirwere cheCOVID-19 chapararira pasi rose. Saka mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi, hurumende yeZimbabwe yavamunangagwa neminister of health vakati aiwo ngatigare mudzimba, zvokuitika pasi rese hazvibatsiri uye hazvina maturo. Mhanya mastreet vanhu vachikonzeresa muvhonga mupopoto nekukonzeresa kunutiwa kana kupaziwa kwemudhuri nezvinhu zvatakamboona muna January wa2019. Saka tiri kuti kune vava vari kuronga mhirishonga dei manga marega kudaro, nekuti basa revanoita nezvemutemo wenyika vatikati malaw enforcement agents ndere kudhila nevanhu vakaita senyanya dzinoronga zvinhu zvakaita seizvezvi munguva ino nyika iri kurwisana nechirwere cheCOVID-19.
Asika vamugwadi, vanhu avari kuti Zanu PF ndoya kuendelesa matambudziko ari kutarisana nenyika pari zvino, saka vari kuratidzira.
Matambudziko atiri kusangana nawo munyika, hongu tinomaziva tose anosanganisira kushaikwa kuri kuita mafuta, malines pamacue, fuel, dzimotikari, uye zvizhinji zvatiri kusangana nazvo senyika. Zvose izvozvo zvinozikanwa kuti matambudziko aya ari kubva kune nyika dzakaisa zvirango zveupfumi panyika yeZimbabwe, masanctions, vachikumbirwa neveDCE vava. Vanova nhasi ndo vaakuronga kuratidzira uko vachiti ZANU-PF yatadza kutonga. Aiwa, chatinongoda kungoudza ndechekuti hatingashandi tichidaro, hatingazoiti madutu toseka ekutadza kuziva kuti imi neshamwari dzenyu ndimakonzeresa kuti nyika inoyi irohwe neshamu nenyika dzekumadokero, irohwe nezvirango zveupfumi. Mapedza kudaro muti zvakare vanhu ngavachipinda kunoratidzira. Aiwa, tingatenderi zvinhu zvakaita saizvozvo.
Avanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekumasvingo nhasi varamba kutambira bhiri rekusora kana kuti Cyber Security and Data Protection, vachiti hurumende inogona kushandisa mutemo uyu kana watambirwa kumbunyikidza vanopikisa pamwe nevatori venhau munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waito pamucheke hoo nhasi, vamwe vagari vemumasvingo vati zvimwe zvikamu zvebhi iri zvinogona kushandisa kushungurudza vanhu vane pfungwa dzinopikisana nevanotonga. Izvo zvinoita kuti vanhu vasakwanise kutaura nhunha dzavo munyika pajekerere. VaJeffrison Chitando vanoti bhiri iri richashandiswa kupenengura magwaro nemashoko akavanzika evanhu uye harina chikamu chinodzivirira avo vanenge vafumura vakuru vakuru panyaya dzeuori.
Uori ndiwo hwanyanya kukanganisa nyika ino kudarika zvimwe zvinhu zvose zvatingataura. Saka kana pasina protocol mawhistleblowers, zvinoreva kuti the executive ndiwo kunonyanya kuita uori ikoko. Musandopasisa bill iri kana musina kuona kuti izvo mawhistleblowers taprotectwa.
Vamwewo vati bhiri iri rinogona kushandiswa kusunga vezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira ayo anoongorora zviri kuitika munyika, sezvo kune chikamu chinokuti vanofambisa nhema pamasaisai vasungwe. Sachigaro wesangano revatori venhau reMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vatiwo bhiri iri rinogona kushandisa kumbunyikidza kodzo dzevatori venhau uye kuti vasaite basa ravo vakasungunuka.
Hatinyanyi kufara kana paine hurongwa hunopedzisira vatori venhau vaakushungurudzika kuita basa ravo. Saka kana pakava nemutemo unoita seunovhundutsira kuti basa ravo riome, isu hatiufariri.
Asi vamwe vatsigira bhiri iri vachiti rakanaka chaizvo nekuti vanhu munyika vari kushandisa madandemutande akaita sesocial media sirizo vachishoropodza hurumende pamwe nekuzvidza vamwe. Vamwewo vanotiwo madandemutande aya ari kushandisa kufumura zvakavanzika zvevanhu kunyanya munyaya dzezverudo, nekudaro nhubu idzi dzinofanira kurangwa nekusungwa. VaGashia Mundondo nhengo yeZANU-PF vanoti vanotsigira bhiri iri nekuti vanhu vazhinji vari kushandisa madandemutande akaita seWhatsApp, Twitter neFacebook kushoropodza hurumende.
Vanhu vanogona kushandisa macyber nankire activities vachidistabilize kufamba nokutonga basa rehurumende, vane ivavo ngevaprosecutwe. That's abuse. This is what is it is all about.
Amai Precious Chinamo Masango, nhengo yeparamende kumangura vange vachitungamira chikwata cheparamende pabhiri iri vati basa ravo rafamba zvakanaka sezvo vagari vanga vane ruzivo rezvebhiri iri.
Ndaona sekunge kuno kumasvingo vanhu vanga vane ruzivo rwebhiri. Chikumbiro chavo changa chiri chekuti next time kana tichiuya nemabhiri ngaange akanyorwa nemalanguages ese emuno munyika, kuitira kuti nyangwe nevaya vasinganzwe chirungu vakwanise vachiverenga vonyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei.
Neimwe nyaya, mukuru wesangano remasvingo Center for Research and Development kana kuti MACRAD vaEfrem Tombeni vapuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inosvika chiuru chemadhora emaRTGS kuti vatonge vachibva kumba kwavo. Mutongi wedaro repamusoro vanevhaiwa mambo vati vamutombeni vazvipire kumapurisa kamwe chete pamwedzi uye vagare pamba pavo. Gweta ravamutombeni vamartin mureri vanoti vamutombeni vakasungwa sondorora pfuura vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa, vachinzi vakavapomera mhosva yekuti ndivo vari kuita kuti vanhu vatambure munyika. Asi vamutombeni vanoramba mhosva iyi. Ndakamira Studio 7 ndiri mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
uye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanoita zvemitambo muSouth Africa veMarket Theatre vave kushandisa madande mutande akaita seFacebook kuratidza mitambo yavo nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere chekoronavhairasi munyika iyi. Asi kuchikwata ichi zvekusangana nematambudziko hazvisi zvitsva, sezvo munguva yeudzvanyiriri kana kuti apartheid chikwata ichi chaiwana mukana wekuburitsa mitambo kunyange chainge chichirambidzwa nemutemo. Madzimai nevanasikana vari kukurudzirwa kuti vamhangare kumapurisa kana kuenda kuchipatara chinobatsira vanenge vabatwa chibharo cheAdult Rape Clinic chiri kupaparire Nyatwa kuitira kuti vawane nechimbichimbi rubatsiro runodzivirira kutapurirwa zvirwere zvepabonde uye kupodzwa marwadzo emupfungwa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi iri kuitwa nemumwe mushandi mukuru wepaAdult Rape Clinic, amai Pepisiwe Muranda, avo vanoti munhu wese ane kodzero dzokuwana rubatsiro pachena pakiriniki yavo, zvikuru vanasikana avo vanotyisidzirwa kuti vasaudze ani nani zvake, sezvo vanhu vazhinji vanombunyikidza vana ava vari vanhu veukama.
Munhu ane kodzero yekuti awane rubatsiro nekukurumidza. Tinowanzotaura kana tiri nevana vadiki kuti pazvaitikira taura, uyezve tichitsanangura kuti apa hapabatwi. Dzimwe nguva vanhu havaripoti nekuti havatozivi kuti mhosva. Vanobata chibharo vazhinji vanhu vokuziva vanogona kutoudza mwana kuti zvatiri kuita izvi zvakanaka.
Amai Muranda vanoti zvakakosha kuti munhu anenge abatwa chibharo kuti vawane rubatsiro nechimbi chimbi kusati kwapfuura mazuva matatu, nokuti vakasadaro vanozoona vave kurwara nematenda akasiyana siyana anosanganisira zvirwere zvepabonde uye kana kutobata pamuviri pasina kurongwa.
Kana munhu abatwa chibharo anonzwa kushungurudzwa kwakanyanya. Zvinhu zvakawanda zvinokanganisika kana munhu abatwa chibharo. Naizvozvo zvinenge zvakakosha kuti munhu awane rubatsiro nekukurumidza.
Amai Muranda vanoti kune zvinhu zvakawanda zvinotadzisa vanenge vabatwa chibharo kuti vabude pachena, nokuti vanopandukirwa nevemhuri dzavo, izvo zvinozoita kuti vanyarare nemarwadzo avo okubhinywa.
Zvakawanda zvinhu zvinoita kuti munhu asareporta mumhuri. Kazhinji vanhu vanopa mhosva kune munhu anenge abatwa chibharo.
Asi amai Diana Mailosi, avo vanoshanda nesangano reCampus, vanoti kune zviminga mipinyi zvakawanda zvinokonzera kuti vasikana vasabude pachena kana vabatwa chibharo. Amai Mailosi vanoti mimwe mitemo inotadzisa kuti vasikana ava vabude pachena nezvenyaya idzi, nokuti mitemo iyi inovasungira kuti vaperekedzwe kuchipatara nemubereki.
Iko zvino tinemwe mitemo inotiudza kuti susu mwana akanzi arwara nezvinhu zvepabonde ngauye nemubereki kuchipatara. Kukana mubereki wake ari ari kumubunyikidza anoita sei?
Amai Mailosi vanoti vana mazuvano vari kutanga zvebonde pavanenge vachiita mahumbwe, kwoita vaya vanobhinywa nevanhu vokuziva vomumhuri, avo vanoshaya kuti vomhangara nyaya iyi sei, nokuti kazhinji anenge ari munhu wepadhuze chaipo.
Tinozviziva kune vamwe vari kuita bonde pachavo vachiita mahumbwe paya, asi ko ava vatiri kuti isusu vari kubatwa vasina information vanobatsirikana paka?
Baba Raymond Mazhambe, avo vanoshanda nesangano reSexual Reproductive Health and Africa Rights, vanoti vanosangana nenyaya dzekubhinywa kwevanhukadzi mubasa ravanoita mumatunhu akasiyana siyana munyika.
Vazhinji vacho vari pasi pe18 years vakawanda vari kubatwa chibharo. Zvichiratidza kuti ruzivo kuti vangaende kunoripota kupi zvishoma mune vayo vechidiki ivavo. Saka isu tiri kukurudzira vechidiki kuti vazive kwekunoripota. Zvakafananidzwa tine Victim Friendly Unit iri kuZRP uyezve kuna Adult Rape Clinic vanokubatsirai kuti in a space of 72 hours munhu unofanira kunge watobatsirwa.
Mukuru weVictims Friendly Unit muZimbabwe Republic Police, Superintendent Francis Mutema, vanoti munhu wese anenge asangana nedambudziko rakadai anokwanisa kuenda kuzvipatara, makiriniki kana kumasangano akazvimirira akasiyana siyana avanoshanda navo pakurerutsa matambudziko evanenge vabatwa chibharo. Superintendent Mutema vanoti kunyange hazvo vasina kukwanisa kupa Studio 7 huwandu hwevanhukadzi vari kubhinywa pagore, vanosangana nenyaya idzi kakawanda zvokuti vanotodzifambisa nechimbi chimbi kuitira kuti vakwanise kuendesa vakadzi ava kunorapwa nekukurumidza kuitira kuti vasabata pamuviri nekutapurirwa zvirwere zvepabonde. Sangano reUNICEF rinoti vanasikana vanodarika makumi manomwe ezviuru 70,000 vanobata pamuviri vozonobiswa mimba idzi kumikoto, izvo zvinokwanisa kuvhiringidza utano hwavo kana kutofa. Masangano anoshanda nevanhukadzi muZimbabwe munyaya dzekumbunyikidzwa kwevakadzi anosanganisira Adult Rape Clinic, Musasa, Women Lawyers Association, Women's Action Group, Shamwari yemwanasikana, Padare nemamwe akawanda anoita dzidziso dziri maringe nekubhinywa kwevanhukadzi mumatunhu akawanda enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, vanhu vakawanda munyika havasikuwirirana panyaya yekuti nhabvu yotanga riini, apo vanotungamira nhabvu veZIFA vari kusangana nemusi wechina kuti vazeye kuti nhabvu yotambwa here gore rino kana kuti kwete nekuda kwekukura kwechirwere checoronavirus. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mubvunzo mukuru uri kuda kupindurwa neZIFA ndewekuti nhabvu iyi yotambwa pasina vatsigiri here sezviri kuitwa kuSpain, Britain nedzimwe nyika. Vamwe vanoti nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hwecoronavirus zviri nani kuti nhabvu munyika imbomira kutambwa sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzakavakidzana neZimbabwe. Zimbabwe yagarawo iri kunetseka kuwana zvikwanisiro zvekuti ivheneke vanhu kana kuti matest kits zvekuti kuda kudzoka munhabvu kupinza vatambi munjodzi huru sezvo zvichinetsa kutamba nhabvu pasina kubatana kana kuenda pedyo nepedyo. Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebere vanoti hazviite kuti mitambo yenhabvu izotambwa musina vatsigiri sezviri kuitika mhiri kwemakungwa sezvo izvi zvisina mari ine mudamo. VaNdebele vanoti zvikwata zvemuno zvinoraramiswa nemari yepagedhei inobhadharwa nevatsigiri kwete mari dzekushambadzira kubva kumabhizimisi makuru sezvinoitika kune dzimwe nyika. Mumwe muteveri wenhabvu vatatenda muchena vatsinhirawo mashoko aya vachiti hazvibatsire kuti Caps United, Dynamos, Highlanders neFC Platinum dzitambe munhandare musina vatsigiri.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosurvive nekutora mari pageti.
Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanofunga kuti nhandare dzemuno dzakakura kudarika vatsigiri venhabvu vanouya kuzona mitambo zvekuti nhabvu inokwanisa kutambwa panguva ino.
Tanonokerwa nekuona bhora, gore ratopera tisinomboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuvakomoditi vanhu vachiona vasingambotya zvecovid zvaizvo kana vakaita social distance kana 3-4 meters chaiyo chaiyo pamunhu akagara mupeika. Ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Bhodhi reZIFA rave kutarisirwa kusangana nemusi wechina kuzireya hurudziro dzakabva kumakomiti maviri akaita musangano mukupera kwesvondo. Makomiti aya anoti yava namazvikokota vezveutano muPSL vePSL Sports Medicine Committee nevanoronga zvemitambo muZIFA veZIFA Competitions Committee, avo vakabuda nezvisungo zvinofarira kutevedzerwa kuti nhabvu idzoke. Mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesera vanoti vakuru veZIFA ava vari kutarisa zvakabuda mumusangano uyu voona kuti zvinokodzerai here kuti nhabvu yotambwa zvekare kutanga munanya mavhuvhu semarongero avanga vakaita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere checovid-19 uye kuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa mukupera kwemwedzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vobatwa nechirwere checovid-19 horamba huchikwira. vana mukoti gumi nevana vanosungwa muHarare vachiratidza kunyunyuta kwavo nemari dzavari kutambiriswa. Mamwe masangano anopikisa oronga kuratidzira kwakasimba mukupera kwemwedzi uno. Asi vezano PF vanoti zviri kurongwa nevanopikisa izvi kutungana kwembudzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.